Vanhu vanosvika chiuru vaswera vakamirira mutumbi wavamugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwazvimba nhasi masikati. Mutauriri wemhuri yekwamugabe uye vari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vati mutumbi wavamugabe watadza kuuya nhasi nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo zvimba. vaLeo Mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja, mutumbi hauchauya nhasi, wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziva. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati mutumbi hauchauya kwazvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
Machanges anogona kunge aripo according ne kusanzwa zvakanaka kwamai, kuzi mai vari kubatikana miri yavo, asi chokwadi chokwadi nhasi aikana kusukuya kuno, but because nokubatikana kwavo mai manje taakutomirira kuti tikonfirme kuti vari free here kuuya izvozvi kana kuti mangwana, zvokuti tingangoiite mande.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa.
Ndezve hurumende, handi takataura kuti we are doing it together with the government. Hurumende ichaziva painovachengetera, so we can't keep him at home. Asi hurumende ndeichaziva kuti vanenge vari kuti tirikushanda nehurumende, asi tirikushanda tega.
Asi izvi zvapesana nemashoko avaLeo Mugabe avo vati mutumbi wavamugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anenge ari mumaoko memhuri pa30 days tiri kuteera, anenge akachengetwa nemhuri, anenge ari mumaoko memhuri. President nezuro vakataura vakati zvinhu zvese taakusiyira kumhuri ndoichazotitaurira kuti tinofamba sei, saka tinge tichikuzivisai kuti tiri kufamba sei semazivisiro acho kuita iye zvinezvi kuti mutumbi hauchauya nhasi wakuya mangwana.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekuvigwa kwavamugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasisazive kuti mutumbi wavamugabe uchauya here kana kuti kwete, sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. vaLeo Mugabe vati mutumbi wavamugabe uri kugara zuva rimwe chete kwazvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. vaLeo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavamugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwazvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBanget avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vamugabe vakafa zvechokwadi here.
Ini hongu vamugabe vakatishungurudza, neni ndirimwe ndakatomboshungurudzwawo za208 saa ndakashungurudzwa kwenguva refu sereki, saka kuuya kuzoona kuti vamugabe ishuwa here kuvasa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavamugabe kwakatemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vamugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. Vamugabe vakashayikira kuSingapore musi wa6 Gunyana mushure mekurwara kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Arthur Chiguriwa.
Vamugabe